Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro mbudzi 6/2017. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanodzinga basa mutevedzeri wavo vaEmmerson Mnangagwa vachivapomera zvakasiyana siyana. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzodzeya zvinoitwa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika abviswe pabasa. Sangano reCancer Association of Zimbabwe roshushikana nekudzikira kweuwandu hwevanhukadzi vakavhenekwa gomarara repazamu mwedzi wapfuura. Bato reTransform Zimbabwe ropinda kumaruwa richiita minamato pamwe nekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. Zimbabwe Electoral Commission yotaura zviri kuitika muchirongwa chekunyoresa chebiometric voter registration. Chizvarwa cheAmerica muzvare Martha O'Donovan vomiswa mudare nemusi wechitatu vachipomerwa mhosva yekuzvidza paTwitter mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika muZANU PF pakati pavaMugabe nemutevedzeri wavo vaEmmerson Mnangagwa. Kana mchida upinda mchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.